kuya kwandakaita kuno kuAmerica ndakauya kuconference yandanda kokwawo ane best diplomat of the United Nations. Aimi yavo vaida kubata ma-influencers munyika dzakawanda. It's more like an advert kind of stuff. So ndakabva ndaita process yangu then I got my acceptance letter tikabva ndauya kunoko.
Manga makawanda zvakadii uyezve kune dzimwe nyika here dzemuAfrica dzanga dziine nhumwa dzanga dziri pamusangano uyu?
Kwangu ine vanhu vakawanda and also ndakatoona kuti kwangu ine mamwe maminista ekune dzimwe nyika anga atoriko nemamwe marepresentatives mamwe mahuman rights representatives. Kwangu ine anhu anga akawanda more than 38 countries vanga variko vanobva kuna Ethiopia, Zambia, maAfrican countries mana Sweden. Kwangu ine vanhu vakawanda.
Nyaya dzanga dziri kuzewa pamusangano uyu dzanga dziri dzei?
Conference yakanga iri kubata topic yeclimate change and mamiriro ekunze mitigation. Vachingotaura kuti izvinozvi it's more like vanga vachitaura nyaya yekuti izvizvi kune nyika dzese dziri kuaffectwa neglobal warming. Tingaita sei kuti nyika imwe nyika iri nani vamwe vachitaura nyaya yekusima miti vamwe vacho? Yangange iri more discussion yekungoita kuti vanhu tirarame upenyu huri nani kunyika dzatinogara nekuona kuti tingaita sei kubudikidza nemamiriro ekunze weather change.
Tinoona zvakare kuti muri muZimbabwe makawanikwa muchipihwa mubayiro nenama wekunge makaita mitambo kana kuti maskits akafadza veruzhinji gore rino. Makatambira sei mubayiro uyu?
Mubayiro uyauya wakauya sesurprise kutora chokwadi because ndandisina kuutarisira zvegore rino. Ndaingoti man even kuenda kumawadzi ndandina kutombokwanisa kuenda because ndaingoti ndandisina tarisiro yekuhwina kutora chokwadi. Saka zvakaenda kunondisimudzirawo mumwoyo mangu nekundisimudzirawo pabasa. Unongoziva kuti kana ukariwa ndomwana ukamupa switch aane energy yekuti even ukamutuma anything anonge akumhanya chinoita. Saka zvakaenda kunondi zvakanondipa mashanguzani muchindevere ndakabva ndaenda kunosimudzirwa.
Asi tinoona vamwe vabereki vanoti vana vasaite zvemitambo, imi munoti kune vamwe vada kuita zvemaskits nezvimwewo zvemitambo munyika?
Inini ndinoti follow your heart. Ende paipa panonzi ngaba saita nezvemitambo kukanga kuri kudhara. Mazuva anaya kwaane internet, kwaane social media. Taakutoraramira pamasocial media. Vana YouTube vanotibhadhara, vana Facebook vanotibhadhara. Kare kwangusati kwane maplatforms anobhadhara vanhu vanoita mitambo pamhepo, vanhu vaingoda kuita mitambo marodi kuti vabhadhare. But now taane maonline platforms anotibhadhara either vanhu varipo kana kuti havanhu havapo vari kukupai mari paground. But unonga ukwanisa kuwana mari through mumhepo imomo, vana YouTube, vana Facebook. Saka tirikutongorarama a decent life. Saka ndinongokurudzira kuti kana uine chitarinda riri mauri tishanda. Ukangotanga mitambo yauya womeka sure kuti wajoina na YouTube, wajoina na Facebook, unotogona kutowana wakamugove kako kekuti unokwanisa kurarama zvakanaka. Ende chazvakanakira maus madoras